Vakawanda vedu vakashamisika nekutanga kwakaita hondo vakomana vehamas. Tikakatyamara zvikuru tichiona minduro yakaitwa nemauto eIsrael. Kurayiwa kwaitwa vanhu hachisi chinhu chakanaka zvachose, zvinhu zvatishungurudza. Zvaita kuti nyika dzepasi pano dzitange kutora madivi, paite kupokana kuri kuitika, vamwe vachisimbirisa ivo veIsrael, vamwe vachimira nePalestine. Zvamutsa futi madivizhini agara aripo kwenguva yakareba, anga ambonyarara vanhu vakangana nePalestine, asi nezvakaitwa nevakomana veHamas zvaita kuti tifunge zvakare tiyeuke nyaya yenhamo yePalestine.
Tonzwawo kuti vari kukuvara, mishonga yave mishoma, hakusisina chikafu, mvura, hakusisina magetsi. Zvinozofamba sei?
Ndofunga pakudzimira vanhu magetsi nemvura nekuvharidza chikafu nekuvhara mabhodha, veIsraeri varatidza utsinye. Varatidza utsinye kuti vabatanidza chaunga chose, chembere nevana nevakadzi, vasina nei nezvekuita nevanhu vavari kupikisana navo veHamas. Vakangoti tiri kurova mese neshamhu. Zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda izvi, kuti reaction yacho iri excessive. Iri kuratidza kutopara mhosva zvokuti dei dzanga rimwe nyika isina shamwari neidzi nyika dzatinoziva dzine simba. Zvaitotaurwa kunzi paparwa mhosva, anonzi mawar crimes anofanira kutonotongwa.
Taonawo gurukota rezvekunze remuno vaAntony Blinken vari kugadzirira kuendawo kuIsrael, kuJordan kufambira nyaya idzodzi. Munotiwo kudii nekusunga rwendo kwavari kuita uku?
Hazvishamisi kuona vaBlinken vachienda kunomira neIsrael. Takaona nyika zhinji dzekuwest dzichimira neIsrael. Ndo shamwari yavo yenguva yakareba, ndo mamain benefactor nemasapota enyika yeIsrael. Saka zvongoenderana nemamiriro angaita zvinhu kwenguva yakareba kuti vaende vanomira navo. Saka taachishura kuti dei veAmerica neshamwari dzavo vanga vachitarisa nyaya izvi nebalance. Pane kuti reaction yavo yekutanga kutumira zvombo, kuwedzera huni mumoto semaonero edu, tata tichida kuona kuti munhu angati ngatikandei zvombo pasi tigarise tarudzani.